chokwadi kuti nhasi mangwanani tasangana necity council nemamwe maorganizations tiongorora nyaya yemvura kuti tingaita sei kuti tibatsirane tosanganisa musoro kuti tione kuti mabhizinesses haabekendibike nyaya yemvura yatina kupurwevu.
Saka vekanzuro vati nenyaya iyoyi?
Isusu takenda council nestansi akaitora kuti iorganize musangano wekutaura nemabhizinesses nemamwe maorganizations anonzi mastakeholders. Saka patizoenda kwandiri problem iripo problem iripo ndeyekuti kune mvura shoma and kune problem yekuti infrastructure yekubhureyo needs attention rehabilitation. Saka they presented situation yavo iyoyo kuti vari kuita zvese to ensure that mabhizinesses anoendera pamberi echiwana mvura.
Saka imi sevemabhizimusi magutsikana here nezvatsanangurwa nekansuro?
Yes, tagutsikana to the extent yekuti paexplaina kuti vari kuita kuti vati attend to problem iripo. But tine concern yekuti inyaya yeinfrastructure inyaya yakagara iripo Bulawayo yaita makore 125 and up to now dealing nemaproblems einfrastructure. Tiri kuti city council negovernment national government vanofanira kuti vaite come together vasolve nyaya yemvura iyi kubhuwe once and for all because iri affecta production yemacompanies and at the same time inogona kuita chase away mainvestors.
Ko matambudziko emagetsi ari kubatawo sei mabhizinesi enyu?
Magetsi dzasanaka nyaya iri kunetsa zvikuru and in fact nyaya iyoyo yakakonekta nyaya yemvura. Pump water needs magetsi and kana kusina magetsi that means mvura isiko where you know it's supposed to take. But the other direct problem iyoyo production again kuti most of the time hakusina magetsi and therefore production inotigo.
Saka vekanzuro vati vanotarisira kunge vapedza kugadzirisa michina yavo iyi riini zvokuti mungawana mvura?
Vari kutarisira vhiki rinouya, vari kuti vanogona kupedza paweekend iyo.